izvi zvapa chiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga maMPs nemakanzlers edu MDC Alliance Parliament nocouncil iZANU-PF. ZANU-PF iri kureplacea makanzlers edu nemaMPs edu nemaZANU-PF again. Saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election, munoziva vamunangagwa vakazvambaradzwa naPresident Chamisa paelection yapfuura, maikupe haatitaure vakazvambaradzwa. Asi izvi zvaakuitika ndo ine election theft, vaakutoba maelections, kuriga maelections evanhu, nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu vakasarudza. Saka zviri kutibudisira pachena kuti zvese zviri kuitika kudzimba kwevaMPs, kubiwa kwepati yevanhu, mabiribodi ese ari kuitika ari kuona naDhagi nanaKupe, zvese zviri kuitwa neZANU-PF.
Ko, imi sebato pane matanha muri kutora here ekuona kuti izvo machengetedza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende?
Awa, izvi hazvidi kudzwa kana kuti munhu ataure kuti handina kubatana neSANU. Zviri pachena, nekuti kuita ndokunooneka, kutaura kungotaura kungoomoka kwavanenge vachingoita, asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu veZANU-PF vanhu varikuda kuparadza nyika, vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yeZimbabwe. Mutongi wejekerere wakarwirwa kuhondo, one man one vote yakarwirwa kuhondo, yese yakuparadzwa nenyaya yekukara, kukara masimba, kukara marizozi zenyika. Umbimbindoga weZANU-PF nanamwondora ndo waita kuti tisvike patiri pano. Saka ishu iri kuitika haisi nyaya yekuti Mwondora wati zvakati, nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti Mwondora ndoweZANU-PF, Kupe ndoweZANU-PF, Komichi veshe ndeveZANU-PF, vari kushandira ZANU-PF kuparadza nyika. Apa ZANU-PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muZimbabwe, inonzi crisis pachirungu, ndo dambudziko hombe rine vana vaZimbabwe. ZANU-PF kuvapo kwayo ndo kuvepo kwedambudziko ratinaro muno muZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzoona kuti izvo iri kutorerwa masimba neMDCT. Kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende? Mangodi kungobuda mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu uyu.
Vanhu vasatya, tiri kuronga pasi ground up. Zvino hatimanyi, haumanyiriri hukwakabata munyu. Regai muone, ane makaona timu yedu iyi dingindira regore rino re 21 years. Takati mobilizing and fighting for a people's government, kuronga nekurwa kuti Zimbabwe iwane hurumende yevanhu. Ndozvo zvatiri kuita. Takakosha zvese zvaanaKupe vese vaya havana kana basa vaya. Chine basa inyaya yeutongi wejikerere, chine basa ugari hwakanaka hwevanhu. Takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe. Ndozvatiri kutarisa isu, ndo kwatiri kuenda, ende ndozvatichaasisa izvozvo.